vanotiye tine maonero ayo hatingatauri ikodzero yavo yekuda kuona maonero avanoita uyezve matare ndo zvaakagadzirirwa ka kuti anenge ane kunyunyuta kwaainako anofanira kuti aende kumatare edzimhosva aende kumatare nyaya dzake dzinotongwa saka hapana chitsva kana chakaipa nekuendesana kumatare kwaita South Africa neIsrael zvinova zvinhu zvinofanira kutokurudzirwa kunyanya nyanya kana matare acho ari matare anotonga zvakajeka zviri pachena zvinoguta munhu wese anenge achitongwa zvichizorevawo zvakare kuti muno muzimbabwe chaimo mune nyaya dzakawanda dzinosanganisira guku rahundi nekutondwa kwevanhu na2008 nedzimwe dzakasiyana-siyana dzinofanira kunge dzichiturwa kumatare akaita chaiwawo vakakanganisa vachiita nemhosva.
Tanzwawo ZANU PF ichikurudzira bato renyu reCCC kuti rirongeke pane kuramba muchingokonzeresa sarudzo dzemabielections munyika zvavari kuti zviri kupedza mari nenguva munoti
chekutanga ndechekuti vamutsvango havari kunyepa zvavari kutaura vanozviziva mukati mehama yavo kuti ivo nebasa ravo rezanu PF ndo vakonzera mhirizhonga iri kuitika muopposition vachishandisa vachabamwe kuita zvavari kuita zvekuda kurekola maMPs edu eCCC. Chechipiri ndechekuti isisu mazano kana yambiro kubva kuzanu PF isisu tinotora mazano neyambiro kubva kuruzhinji rwezi vakavhotera vanoti muchamisa nenhengo dzeparamende nedzekanciro dzebato reCCC.
Tiri kunzwawo vari kutaura nyaya yekuti nyika irambe iri musarudzo inyaya inokanganisa kana inodzosera shure nyika imiwo sebato munoti
isisu tisi takatozvitaura kuti mabielections ari kuitwa aya ari kukonzera maproblems munyika kusagadzikana munyika ari kutora mari yenyika yakawanda inofanira chinoita zvimwe zvinhu ichishandiswa kuitwa mabielections anova mabielections asiri pamutemo dai akanga ari mabielections ari kuitwa nechikonzero chekuti pane munhu ari koniwa zvine kodzero zviri pamutemo chaizvinzwisisa kwete kuti munhu anongobva kwaabva kumba kwake otanga kurogola vanhu vebato raasiri nhengo yaro izvozvo zvinotikatyamadza zvikuru saka nhau yekuti mabielections ari kukonzerwa nevanhu vari kuziva kuti havafaniri kunge vachiita zvavari kuita atimade munyika yezimbabwe.